This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 24/2015 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Varugare gumbo vanoti havanei nezvigaro zvemuzanu PF asi vari kuda kugadzirisa remangwana revana veZimbabwe.
Zviya zvatakambotaura zviya tichiti vanhu vavakanga vachipromisa vachipinda mupower, kana ndichinge ndava mupower ndichazokupai purazi kuti mundoocupy. Ndo vanhu vaakuya manje vaakuoccupy ma 4 hectares anga akadizainirwa vanhu vetokwe mukosi.
Vagari vekunuanetsi vanoti gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo rave kuvatorera minda yarainge ravapa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutauriri weZanu PF vasati vadzingwa varugare gumbo vanoti havanei nezvigaro zvemuZanu PF asi hondo yavo ndeyekurwira remangwana renyika. Mashoko aya anouya apo kukandirana makobvu nematete kuri kuramba kuchienderera mberi mubato reZanu PF pane pakati pevanhu vanonzi vanotsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakazodzingwa basa amai Joyce Mujuru nevanotsigira vakavatsiva vaEmerson Mnangagwa. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Gibbs Dube weStudio 7 abata vagumbo.
Haiwa, zviripo zvende zvekuti isu takataura kubva kare kuti isu tiri veZanu PF. Tisu vanhu vakatanga Zanu PF kuma1963 tikaenda kuhondo tikaorganiza vanhu kuti vagwehondo. Vakagwa hondo tikapinda muno muZimbabwe tasunungura vanhu veZimbabwe. Saka tonofoma imwe pati yezve isu tiri Zanu. Yes, kuna ma question kuti ma decision anongoitwa kuti dzadzinga munhu asi kuti koma kamudzingerei makazvifambisa sei zvona vanhu havana neruzivo rwachona uye hakuna kana netsananguro. Saka isu tine decision takauya muZanu PF neshudo chedu hatina kufunisa dzimva kuti tipinde muZanu PF. Tinoramba tiri muZanu PF nemhaka yechido chedu. Vanoda kuti dzinge havo vangaita havo asi kuti sezvamunongoziva vaya vakauya iko zvino vangotivo kwaiti takaiwana nyika tovanhu vobva voda kumanyira mberi asi chokwadi chiripo vanhu zvakuti vanhu vakagura nyika ndivanani. Chinhu chandoda kunditsanangure kuvanhu veZimbabwe ndechekuti ini ndomuka kana vana mai Mujuru kana vanani kana vese vese vatanga tichingoshanda navo vese vanongotivo hatisiri kugwira zvigaro isu sezvo vamwe takura asi chatinoda tinogwira nhaka yavana vadiki. Iko zvino vana havana mabasa, vana vanotambura, vazhinji vanotengesa pamisika. Saka izvo zvinovanetsa ndozvatiri kugwira chete isusu kuti ngatisiyei nhoromombe yakanaka kuvanhu kuti vana ava vaigwira rusununguko.
Kuna vamwe vari kuti vanagumbo vari kusvika kuti vakafoma pati ichaparara because hapana upenyu kana ukabva kuZanu PF.
Haiwa, hazvisati zvasvika, hatisati tasvika pachinhu ichocho. Iko chiri pachinhambwe chatiri isu ndechokuti isu takataura kuti isu tiri muZanu PF. Kana nhambwe yasvika zvinongokwanisika kuitika.
vaimbova mutauriri wezanupf varugare gumbo vari parunare mugweru nagibs dube westudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vamwe vagari vekunhu vanenzi ranch vakabviswa kutokwe mukosi mushure memafasha memvura vanoti gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari kutora minda yavakavapa vachiipa kune vamwe vabva kure. Hatina kukwanisa kubata vabasikiti kuti tinzwe divi ravo sezvo vati vange vachityaira motokari vakati tozovafonera asi hatina kukwanisa kuzovafonera. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Kunyaya dzeminda zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka nokuti vanhu vakabviswa kuma 4 hectares mabhuku anoti Chikandigwa seKenya vakabva kuma villages D ne village A, B ne C vachiendeswa kuma 1 hectare. Saka kuma vaendeswa kuma 1 hectare ukoko pavakabva pacho pakabva pari kuoccupywa nevanhu vanotori busy zvino vanobva kumwenezi neshuro nenzvimbo dzakatenderera vari kuuya vachipinda muma 4 hectares anga akatopegwa kudhara akamirira vanhu vetoke mukosi. Now tichivabvunza vanoti ivo Minister Basikiti ndo vakavati endai mundotora minda yoma 4 hectares nokuti vanhu vetokwe mukosi vari kuda ma 1 hectare. Anova ma 1 hectare hatisingadi asi ndo zvava kutaura izvo zvokuti isu hatisi kuada takuenda kundomanikidzwa panzvimbo diki yatisingadi. Vanhu va zviya zvatakambotaura zviya tichiti vanhu vavakanga vachipromisa vachipinda mupower vachiti kana muchinge dava mupower ndichazokupai purazi kuti mundo occupy. Ndo vanhu vakuya manje vakuoccupy ma 4 hectares anga akadesignirwa vanhu vetokwe mukosi. Atakaudzwa kubva pataitama kuti tisati tatama kuti muchandowana ma 4 hectares. Now ndo kwavakuenda vanhu vekwane shuro mwenezi nerutenga.
Muri kumbopiwa here matsamba ekugara panzvimbo idzodzi dzamuri kupiwa? Zviri kufamba sei?
Hakuna matsamba atati tapiwa so far. Takangogara.
Ko mari vanhu vese vakazopera kupiwa here dzemuripo idzi?
Mari vanhu havasati vapera kupiwa. Zvavari kuita ndezvekuti vari kungopawo mabhuku. Pavanongoti vawana mari vanopa mabhuku mamwe avanongokwa avanopa, but vanhu chiripo ndechekuti vanhu havasati vapedza kupiwa, havasati vapiwa mari vese.
Mumwe mugari wekunowanetsi ranch vaMilton Shumba vachitaura vari parunare kunowanetsi kwakare.
Yo, cool it, babe guy.
We love you.
Video.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shift here.
My Instagram.
Yeah.
Na father my sister. Na father munu wese ma sweeter. Doro tadira bazita father bari bazita father gana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer father. Makaterra Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nemunyori mukuru musangano reWorld YWCA uyezve vari munyarikani wesangano reAfrican Union Goodwill Ambassador amai Nyaradzai Gumbonzvanda. Amai Gumbonzvanda pari zvino vari kumusangano mukuru kuAddis Ababa kuEthiopia weAfrican Union. Musangano wegore rino uri pasi pedingindira rinonzi Year of the Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Tino kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Gumbonzvanda.
Ndatenda zvikuru. Mazuva mana adarika takakurukura semadzimai eAfrica takamirira masangano anozvimirira Massive Society tichiburitsa musoro yenyaya yatanga tiuda kuti izopinda kusummit. Tadaro mazuva mairi adarika tanga tiri mumusangano nemakurukota anomirira nyaya dzekodzero dzevanhukadzi vanga vari kugamuchira zvatanga tiri kukurukura, uyewo vachipa hwaro hwekuti tanga tarisa mberi tiri kuendepi, tichiona kuti summit ino musoro wenyaya wesummit kusumudzirwa kwemunhukadzi sezvo pari kunyatsogamuchirwa kuti munhukadzi wemuno muAfrica kana asina dzidzo, asina utano, asina mabasa aanoita nemaoko ake achizviwanirawo kuchengetedza mhuri yake uye achifane zvirwere zvekuti zvinokwanisa kudzivirika, hatizooni Afrika ichisumukira. Saka ndiko kekutanga kubva pakavambwa bato reorganization of African Union vatungamiriri venyika dzemuAfrica vachiisa musoro wenyaya wekusumudzira vanhukadzi pabasa ravo.
Makanyanyotarisa Zimbabwe, zvii chaizvo zvamungade kuona zvichisandurwa?
Chekutanga nyaya yeupfumi, kuti tinoda kuti madzimai apindewo panyaya yeupfumi nekubudirira kwenyika. Tisingangomiri chete pakuti madzimai ave nemagadheni kana kuti vave nemipika yakachena, asi kuti madzimai vapindewo mune zveupfumi hwenyika hune hwaro zvana mining nezvimwe zvakadaro, kuti vakadzi kazhinji vanowanikwa vachingosumudzirwa kana tiri pamasmall business, asi kana toenda paupfumi hwehwaro hwenyika madzimai vanowanikwa asipo paurongwa ihwohwo. Saka pabuda mashoko akanaka ekuti tingazvifambisa sei kuti madzimai apinde muurongwa hwokubudirira kwenyika. Saka kuri kutiwo madzimai emuZimbabwe dai apindawo mune zvekuronga upfumi hwenyika, upfumi hwenharaunda uye kuti upfumi hwemumhuri. Chechiri chabuda chinokoshesesa takatarisa Zimbabwe inyaya yedzidzo, uye kuti dzidzo haifanira kungoita dzidzo yekuti munhu akwanise kuverenga ABC, asi kuti dzidzo yekuti munhu akwanise kuwana mabasa. Pabuda kushungurudzika kwekuti vechidiki vazhinji vanopedza dzidzo yavo mayunivhesiti degree asi anoswera ave kutengesa pamusika kana kuti ave kushanda kumakombi asi ari munhu ane degree. Saka nyaya yabuda zvikuru ndeyekuti tinoda kuti nyaya yedzidzo yemuAfrica zvichisanganisira nekuZimbabwe ive pahwaro hwekuti munhu aone mabasa anoenderana nedzidzo yake kana kuti aonewo kuzvimiririra semunhu ari mubhizinesi. Chechitatu changa chiri kundikoshera zvikurukuru inyaya yeutano, utano hwemunhukadzi, utano samai, utano hwekuti tione kuzvichengetedza asi kuti tikwanise kunge tichiwana kuronga mhuri dzedu, uye kuti vechidiki vawane information nedzidziso yekuti anokwanisa kuronga mhuri yake nenguva yaanoda achiwanana nemunhu waanoda. Saka iyoyo nyaya yatikoshera, uye zvichinyanya kusumudzirwa kuti seAfrica tinofanira kutarisana nenyaya yeHIV. Nyaya yeHIV yandikoshera zvikuru takatarisa Zimbabwe sekuti tichine vazhinji vanorarama neutachiona hweHIV, uye kuti tinofanira kuramba tichidziirira asi tichipa batsiro kuvanhu vanorarama neHIV kuti vawane mishonga, vawane kutika kwakanaka, vawanewo mabasa nezvimwe zvakadaro, uye kuti inyaya inobata vechidiki vakanyanya. Chechina chandikoshera ndecheutungamiriri hwevanhukadzi, kuti tinoda kuramba tichisumudzira utungamiriri hwevanhukadzi uye kuti tirambe tine iyoyo yatinoti affirmative action kana kuti makomiti ezvemvura kana kuti tiri mulocal government kana kuti tiri panational level. Saka izvo ndikosherawo ndichiona kuti muZimbabwe tinoda kuti tirambe tichiona madzimai anopinda pautungamiriri. Chechipedzesera uye chandafara zvikuru ndechekuti Africa yose yasumuka ikati isu toda kudzivirira nyaya yechild marriage. Hatikwanise kuti tirambe tine Africa yatakatarisa pari zvino yekuti mwana ane makore 14-15 anonzi apinda muwanano.
Mukupeta hurukuro yedu, munoona hurumende yeZimbabwe ichizotambira here zviga izvi?
Ini ndinokurudzira kuti hurumende izvigamuchire nekuti ndakatarisa vatungamiriri vedu mazuva ari kuteera tichange kune meeting musangano wemaambasada nevamiririri venyika dzese, then vozopinda mumeeting inonzi executive committee yamaminista eforeign affairs, then kozoita summit.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Nyaradzai Gumbonzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndatenda zvikuru tichange tichibatana pamwe chete mazuva anotevera.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Kozvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa upenyu hwedu Our Lives chatinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemumwe mugari wekudunhu rekumazowe kuMashonaland Central. Uye vari nhengwe batore MDCT. Ava vati vanoda kungonzi mukoma batsirai. Vari kutaura nedambudziko riri kusangana nevamwe vagari vanonzi vatsigiri vebatore MDC. Vanonzi vari kunyimwa mbeu. Tinokugamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma batsirai.
Aiwa tosei.
Mukoma batsirai, mungatsanangura kuti chii chiri kutora nzvimbo chamuri kunyunyuta nacho mudunhu renyu?
Nyaya iri kuitika kuno kumazowi, especially Mazowi Central. Nyaya yekugweva kuna fertilizer nembeu mumawadi. Nyaya iri kuitika ndeyekuti pakunyorwa kuri kuitwa vanhu kumavhireji vari kunzi ngavanyorwe vachitanga kunyora vezanu pamusoro vemudhisi vachinyorwa kwokupedzisera. Saka vanenge vachinzi kushaya kana kusawana. Asi tozoenda kune vatsigiri vemudhisi vanonyatsozivikanwa vari kunzi havana chavanofanira kuwana pazvinhu zvehurumende izvozvo. Saka handisi kuziva kuti kana zvinzi zvinhu zvehurumende izvozvo zvichizo pinda matongerwo enyika zvinenge zvaakureva kuti kudii.
Ndiani anenge achigovera zvinhu izvi mukoma batsirai?
Kansera anenge aripo. Pane komiti yakasarudzwa inoshanda nakansera zeni nemasabhuku vari involved pakugwewa kwezvinhu izvozvo. Masabhuku ndoo vanonyora vanhu kumavhireji but vanenge vachinyora through instruction yavanenge vapiwa nakansera nekomiti yake.
Tinonzwawo kuti kune mamwe makanzura ari mubato reMDC ikoko. Zvii zvavari kuitawo nenyaya iyoyi?
Sofa handina chandati ndamboona danho rati ratorwa kuti ndigone kupupura kuti pane rubatsiro rwati rwaita pamusoro pedambudziko iroro.
Tinonzwawo mukoma batsirai kuti vamwe vagari vemudunhu menyu vakanga vatambiriswa mbeu nefotereza vari kunzi vadzosere zvinhu izvi mushure mokunge vazozivikanwa kuti inhengo dzeMDC. Zviri kufamba sei?
Zviri kuitika ndezvokuti kunyora kunoita masabhuku vanhu vanozonovhetwa nekomiti yakansera. Saka ndokwanozonzi mapa vanhu vasiriwa vavafanira kupiwa ipapo.
Saka vanhu vari kukwanisa here kunge vachidzosera zvinhu zvavari kunzi vadzosere izvi?
Kudzorera zvanhu hazvisi kuzodzorerwa kune vanenge vawana kare. Asi kune vanenge vasina hakuna anozowana zvachose kana yanga iri vhireji inenge yaongororwa saizvozvo. Vanenge vasati vawana hakuna ari kuzowana. Pane vamwe vanhu vashandi vehurumende vanozokwanisa kuita mukana wekuwana mafetiraiza iwayo. Vagari vomumamisha chaivo chaivo vanofanira kunge vachibhenefita pazvinhu izvozvo vanenge vachiyeukwa nehurumende kuti vanoda kubatsirwa ndo vari kuzoshaya zvinhu izvozvo zvichiwanikwa nevanoshanda.
Saka mune dzimwe nzira here dzamuri kutorawo kuti muone kuti dambudziko iro ragadziriswa?
Kuti tizoedza kuti tikuzivisei saizvozvo kutsvaga rubatsiro kuona kuti tingabatsirike sei padambudziko iroro kuitira kuti avo vari kugova mafetiraiza vanofanira kunge vachiziva kuti zvinhu izvozvo hazvina nyaya dzemapato nedzematongerwo enyika. Imari dzehurumende asi mari dzepati.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri, uye tinokutendai mukoma batsirai nekupinda pachirongwa chedu.
Aiwa, maita henyu.
Manga makateerera kune mumwe mugari wedunhu rekumazowe Central mudunhu reMashonaland Central. Vati vanonzi mukoma batsirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu, chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu our lives. Money, wow, wow.
She wanna go slow, money wild, let the pipe, cause I keep that glowy hawk. Mba, mba.
Nako kambo vayakadumba kubva kuna 66 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Aiwa vateriri tosangana zvakare mangwana nokonika nemufaro. Ndinwe new blessings Zulu toksiai.